Ndimi kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Charity Agnes vanogara iwo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidza ine mufaro, mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizimisi.
Kampani yangu inonzi Immediate Transport. Zvatinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu, usually vanhu vechikuru vasagone kufamba vega kana kuti vari mumahwiche vanonida assistance, tinovatora tinoendesa kumamedical appointments, kumadoctor, kwadentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nemainsurance company, then toshanda nemabrokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona inonzi private pay, anogona kungofona kuti nditakurirewo amai vangu kuvaendesa kwakati obaba vangu. Saka ndobasa reiroro tinoita inonzi medical transportation. Ameno kana muchiziva inonzi Uber, isusu tiri medical vision yeUber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaitika ndoti pandakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevhawo mari ndichiti ndoda kuzoitawo bhizinesi iri, ndokuziya kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo, zvinofamba sei, zvinoregistwa sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kubva patime yandakazviziva svika iye zvinoizvi. Ndinoita ndiri kuDallas, kustate inonzi Texas. Ndinokavha madzisco desi ari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone within that region inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore, and it is a boys club. I mean, kana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means, kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January, ndakangosangana nemunhu wani wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti maowners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi wani. Vanhu vacho vanotoita kakusatemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore, asi it's doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyo yekutanga mabhizimisi?
Ndingangotaure ndechekuti like any other business, munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research dzako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii. Because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pane zvaisirirwa zvandambotaura nekuti ndakambosangana nemunhu aiitawo basa kwavicho ndakatozoziya ndamukati kuti zvinofamba sewo. Saka ndiri ndichingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita bhizinesi rake, do a lot of research and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako pasaizi kukavha zvimwezvo zvaunenge usingafungidziri kuti uchazosangana nazvo mubhizinesi.
Zvingade mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
Chinoitisa manje ndezvekuti mubhizinesi randiri kuita inini, unenge uchishandisa anonzi mawheelchair kana kuti handicap van, anodhura manje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa8,000 kuenda pa15 cause inenge itori equipped kuti ipinde mawheelchair kana mairi mukati kuti utakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe mabhizinesi andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of business.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa regai ndipinde mubasa iri muchibva mangopinda?
Aiwa, kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho, kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yaikuti handingodi zvongotaramba ndichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo futi from a very entrepreneurial, saka daingori at the back of my mind kuti it's a basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience yemedical industry.
Vanenge vachida kuziva nezvamuri kuita vanokuona ipapi?
Pari zvino, because isusu business redu tichiri muprocess yekuita website, but nekuti tinoshanda nemainsurance company yanga isiri zvayo requirement, but tinowanika maofisi edu ari kunonzi muGarland kuTexas even paWhatsApp munhu anokwanisa kutaura. Saka WhatsApp number yangu +1 817 673 6830 +1 817 673 6830.
Haiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.